Vachisvitsa zvinhu izvi kuvakuru vakuru vepachipatara ichi, mutungamiri weAfrican Diaspora Development Institute Dr. Arikana Chiomborikao pamwe nemutevedzeri wavo vaDamian Cook vati zvinhu izvi zvakatengwa nevatema vanogara kudiaspora kwete zvizvarwa zveZimbabwe chete.
Idonation yakabva kune vakawanda vashoma shoma vekuZimbabwe vakakontributa vakazvarwa kuZimbabwe. Vazhinji vanhu vatema vanongochemawo kuti vedu tingabatsire sei Africa, even ivo vasina kumbozvarwa muAfrica, vamwe havasati vatombosvika kana kuAfrica, asi chemo chavo ndechekuti tobatsira sei Africa yedu, toita mushandira pamwe sei kuti tibatsirane sevanhu vatema, not only vanogara muAfrica, not only vanogara muZimbabwe, asi vanhu vatema kwese kwatiri kunze kwenyika nekuAfrica.
Amai Chiombori vatiwo vakatanga vabvunza chipatara ichi zvachaida vasati vatenga.
Saka parenyatwa vanachiremba vakatarisa zvatakati nazvo vakasarudza zvavaida. Zvakange zvisipo vakatipa listi yacho tikazvitsvaga tikazviwana. Saka kontena yauya ine zvinhu zvaidikanwa nechipatara. Chipatara chakafara chaizvo kuti zvavaida ndozvadi zvauya, kwete zvinhu zvauya zvisingashande zvavasingade.
Dr. Chiomborikao, avo vakamboshanda pachipatara cheparinyatwa kuma1910 vanoti sangano ravo rakatanga kuunganidza mari yekubatsira zvipatara zvemuAfrica mushure mekuona kunetseka kwaiita zvipatara izvi kuwana mishonga nezvimwe zvikwanisiro. Vatiwo sangano ravo richaramba richitenga mishonga nezvekushandisa muzvipatara zvemuAfrica vachiti kunze kweZimbabwe. Sangano ravo rakatobatsirawo zvimwe zvipatara kuGhana neZambia. Rubatsiro urwu runouya apo chipatara cheparinyatwa sezvimwe zvipatara munyika chakatarisana nedambudziko rekushaya zvekushandisa zvakakwana. Mukuru wechipatara cheparinyatwa Dr. Aspect Maunganidze vati rubatsiro urwu rwakakosha zvikuru.
Rubatsiro urwu runosanganisira rweequipment, madrugs, maconsumables anoshandiswa kumaoperation nokuchengeta vanhu mumaICU nokumawodzi. Zvinhu zvatinogara tichishandisa nguva nenguva, asi zvinhu zvino overtime zvinogona kuita breakdown, zvinhu zvoda kureplacewa nguva nenguva.
Mazuva mashoma apfuura, chipatara ichi change chiri kubuda mapepanhau nenyaya yekuti denga rechipatara ichi rainge richibvinza uyewo kuti zvimbuzi zvainge zvisiri kushanda zvakanaka. Hurumende iri kutadza kupa bazi rezveutano mari yakawanda sezvinodiwa pasi pechibvumirano cheAbuja Declaration chakanyoreranwa nenyika dzemuAfrica muna 1989 kuti zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% zvemari yebudget zviende kubazi rezveutano. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanogara vachitenda kuti imwe mari inopiwa bazi iri inobva kunyika dzekunze nemasangano akazvimirira oga. Asi mukuru wemachiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vanoti kunyange hazvo zvakanaka kuwana rubatsiro, hurumende inofanira kuisa mari yakakwana kubazi rezveutano.
Tiri kuona kuti chiri kunyanya kunetsa ifunding yekuhealth sector inenge yakatidzikirei.
Kusamira zvakanaka kwezvinhu kuzvipatara ndiko kunonzi kunopa kuti vashandi vagare vachiramwa mabasa, zvakazopa kuti hurumende idzike mutemo wekuda kuvarambidza kuita izvi. Nyaya yeuori pamari dzinenge dzapiwa hurumende inonziwo iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.